kuwanikwa zvinowanikwa mumafamasies. Zvinoita inotanga kuchipa yachona haina chainonyanya kutibatsira. Kuti mishonga iyi chatinoizorera tinenge tichidzivirirwa kupiswa nezuva. Sika yacho inoshanda dzinoenda nemaSPF, masun protection factor. Anotangirawo pa10 ndoyekuti nezuva redu riri muZimbabwe munongoriziya rinopisa. Saka hapana charinobatsira, ganda rinongotsva. Saka matubes anenge achizosiyana. Sun protection factor ichikura, mishonga wachona rimwe bhodhoro unoritenga $30. Ofuchi haisi nyore kuti utenge mishonga iwoyo. Apo chikafu nengo chichida. Moreva chimwe chinhu futi pane yekuzora pamuromo. Malip balms iwayo. Kanhu kadiki diki but cost yacho is $4. Paka 10 milliliters kachubu kadiki. Saka it's really challenge kana mafuta iwayo.
Pari zvino muri kuiwana kupi mishonga iyi nekuti pane vamwe vatakataura navo kuno vari kuti ivo vari kushanda nevamwe vari ikoko kuZimbabwe kuitira kuti vakwanise kugadzira mishonga iyi munyika inoenderana neganda remunhu nekuti maganda akati siyanei kuti aya mishonga inoshandiswa nevechichena newamunoshandisa imimi.
Pane mafamasies ekuti tikawana mari tinongonopa rekwezichene kuti tigadzirirei mishonga yakadai. Vakukwanisa kuigadzira but mishonga yachona haisi kuwanika mufamasi. Unenge vachienda kune ana mazvikokota ivavo kuti vamagadzire senge eZimbabwe Bean Association. Patinotopiwa donation ndopatinoenda tinogadzirwa mafuta anenge achienderana nemari yatinayo. Kugadzira vari kugadzira hongu but mushop price yaanenge ainawo inenge ichidhurei.
Pari zvino iri kuita mari mishonga iyi muchinge maitenga kumafamasi?
Kumafamasi sezvandataura inonyatsoshanda yacho iri kuita $30 tube inenge 150 milliliters yekuti inenge iri muchigubhu. Then yandiritora pane imwe iri locally manufactured race soap ndo yacho nekuti ukazora haina moisturizer haina chi ganda rinongokwasharara. Sazvinenge zvava kuita kuti ingevo inoita $7.